Va blessing mberi vakafa vachedza kuisa pombi yekukweva mvura panzvimbo yakadzirikirwa vanhu vanofungidzirwa kuti vari pakati pemakumi matatu nemakumi manomwe. Mumwe aishanda navabere vamunashe kanda wasvika vanoti vabere vakadonherwa nedombo vachibva vadonhera mumugodhi.
Ndainoisa pambumu kana yakumusoro kwenhiriini isi singachakwanisa kutikukweva ndainoidzikisa tichisa kwava kumanhira takanoisa palevhu yakadzika takapinda pasi mumwekomana nozoeli ndobva taalaiti hausinyatsa kupeneka zvakanaka saka madima tichiita patinonyatsa kuti tinyatse kuona patinoisa pambu patakadzika tichinoisa tichinoisa pambu yapasi pane hefa rakadonha kubva mudenga radzoka kuno rakarowa wele achibva anowira mumvura ndobvafira ipapo.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi kana kuti Civil Protection Unit munyika vaJonathan Ngomo vanoti sezvo mutemo uchibvumira vanhuwo zvavo kubatsira panenge paitika njodzi, hurumende inosungirwa kubatsirawo pakuvigwa kwavabere.
Mukatarisa mutemo wedu weCivil Protection Act Section 41 unobvumidza kuti mavhorontiya anga aripo vachibetsera aitsawanawo zvayazotiwana sekuziva kwangu kana munhu anga ari vhorontiya temo unoti tinofanira kumubatsira kana asangana nenjodzi yekukuvara kana yekurasikirwa neupenyu.
Patabvunza kuti vave pachinhano chipi mukuedza kufukunura vanhu vakadzirikirwa nemugodhi, vangomo vati pari zvino vachiri kurwisana nekukweva mvura sezvo mugodhi uyu wanga wave nenguva yakareba usingashande.
Tarisa mashaft aishandiswa nerain mine kubva payakatanga akadzika zvikuru, saka nemvurawo yanga irimo semugodhi wanga usingasenzi kwenguva yakawanda, mvura yakawanda. Saka bishi riri kuitwa pari zvino kuedza kuburitsa mvura yese kuti vanhu vaone kuti vangabatsira vanhu vari pasi sei, asi hatineti.
Amai Senzeni Nyengeta vanoti mwana wavo vatichaona Nyengeta mumwe wevanhu vakadzirikirwa nemugodhi.
Nenyaya yekuti akange ainawo wacho vakanga vasara vakabata bhutsu dzake achiteke, ndinoona kuti vamwe vapedza neshift ndipindewo, ndivo vakauya kumba vachindiudza. Uyu munhu ari mukati umu mwana vangu, ndakazvara vana vangu vakawanda, saka handiye ganga asara pavana vese.
Mumwe wavechidiki mubhindura vanyasha Moyana vanoti dambudziko iri raratidza kuti hurumende haina kugadzirira matambudziko akadai sezvinotarisirwa.
Saka hurumende inofanira kuisa kuva nemari yainoisa aside yekubatsira kana tichinge taona madisasters akadai swaya. Saka chitemo changu kuhurumende inofanira kuva iri national disaster. Onei manhamba asi ari kutaura nezvavo.
Asi vangoma vanoti hurumende yega haingazvikwanise vachiti vemakambani akazvimirira vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete nehurumende kugadzirisa matambudziko anowira vanhu vasingafungire.
Ende zvinotipa chidzidzo chikuru kuti hurumende neprivate sector vanofanira kuramba vakabatana zvikurukuru kana tichiita nyaya dzenjodzi dzakadai. Hakuna munhu anofanira kuti izvi ndozvigona ndega, saka tinonzwa kudziirwa kana tichibetserwa.
Amai Nyengeta vanoti nhamo yekushaya basa ndiyo yaurayisa mwana wavo zvisinei kuti anga akadzidza.
Akatodzidza kutosvika form 6 akaenda kuyunivhesiti asi akashayiwa basa rekuita kuti araramise mhuri yake, sezvo anga aroora. Ini handaikwanisa kumuchengeta nekuti murume wangu haashandiwo.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wesangano rinoona nezvekucherwa kwezvicherwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu. VaMaguhu vanoti vanhu vari kuchera goridhe havana unyanzvi hunotarisirwa izvo zvave kuita kuti vakawanda vafire mumigodhi.
Mamaini ivavo aakutorwa vari kugadzirawo makambani avo emuno vaakuti isusu ndisu taakushanda neRedwing Mine. Vanhu ivavo vanenge vasina unyanzvi hwekuchera goridhe, asi vanhu vari kuona mukana wekuti kubva kwaita kambani iyi kana kuti kusashanda kuri kuita kambani iyi kunondipawo mukana wekuti ndikwanise kuwana cheuviri. Saka tiri kuona kuti pasi apa paakupinda vanhu vasina unyanzvi hwekuchera goridhe.
Hatina kukwanisa kutaura nevakuru veRand Gold Mine sezvo nhare yavo yanga isiri kudavirwa kumahofisi avo ekuHarare. Kambani iya inama ofisi Mubindura. Gwaro le Zimbabwe Environmental Law Association kana kuti Zela rakabuda munanyama vhuvhu gorerino rinoti migodhi yakawanda yakavharwa nekuda kweupfumi hwenyika hwaondomoka nyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kumira zvakanaka pamwe nekukundikana basa kwevakuru vemakambani ehurumende anoona nezvezvicherwa. Zela inoti nekuda kwekuvharwa kwemakambani vanhu vakawanda vave kuita basa rekuchera zvicherwa pamigodhi yakavharwa asi ine njodzi yekudhirika sezvo yagara kwenguva yakareba isingashande. Masvondo maviri apfuura vamwe vanhu gumi vakadhirikirwa nemugodhi papremier estate pedyo nemutare. Gore rapera vanhu vanosvika makumi mana vanofungidzirwa kuti vakadhirikirwa nemugodhi paEldorado pedyo nechinoi. Ndakamirira Studio 7 muBindura, ndini Nunurai Jena.